Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemugovera gumi guru 1 2016. Munokwanisa kutinzwa paindaneti pawebsite yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vasangana nezvakawanda. Chekutanga, vakarova shumba nembama vapani kuonkuranda zamuti tikakwanisa kuita first part muno muZimbabwe yakava ne almost half half nezamuti pachikari. Takavadyazve pareferendum yakaitika 2000.
Mutungamiri webato reMDCT vamogen tsvangirai votungamira bato ravo mukupemberera makore gumi nemanomwe raumbwa.
Vamwe vaganda vasingava nenguva vasingaende kumusha vakuenda kumusha vachifara vari kundifonera kuti haMP migwagwa yanaka tikuenda kumusha.
Vakindness paradza vezanupf vanoti vounza zvirongwa zvebudiriro kumakonde. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vamogen tsvangirai nhasi vatungamira bato ravo mumhemberero dzekusvitsa makore gumi nemanomwe raumbwa muna 1999. Mhemberero idzi dzanga dziri kuwhite city stadium muBulawayo. Vatsvangirai vatungamira bato ravo kubva zvaraumbwa uye vanoti chiri kunyanya kuvarwadza inyaya yekutsemuka-tsemuka kwebato ravo pane dzimwe nguva. Mukuzeya nyaya iyi tabata vatsvangirai tikavabvunza kuti zvii zvavaona mumakore aumbwa bato ravo.
Vazivu rwendo rwatafamba kubva patakafoma MDC makore 17 apfuura tasangana nezvakawanda. Chekutanga, takarova shumba nembama pabani kuonkuranda zamuti tikakwanisa kuita first part muno muZimbabwe yakava ne almost half half nezamuti pachikari. Takavadyazve pareferendum yakaitika 2000. Zvichiraya zvekuti ZANU-PF haigori kuramba ichirova dundundu ichiti tichipe pati iri muno munyika. Saka ipapo toda kuzvikudza kuti we broke ZANU-PF hegemony. Now pane zvimwe zve zvakaitika isu pati yakatanga kudifita ZANU-PF paelection 2008 takavadya zvakabvumira iva mugabe kuti zveshokwadi vakatidya asi chasava chatakaramba ndechekutira kwepao. Saka tinoona efodi yedu ye-17 years tichiwana inew constitution neZimbabwe, tichiwana masiti muparliament, tichitora masiti mamunicipalities akawanda, mazhinji acho ari under MDC. Iri nauruvo yekuti MDC is a party yagara muno ichagara iri muno zvachose. Saka zvinhu zvotifadza pakatarisana nokuti zvinhu zvichapera sei. Ndosiri yatinayo kuti zvichapera sei. Isiri kuti zvichapera nekuti zvinhu zvatopera and ZANU-PF haina solution kutambudziko rekusangana nevana vechisau.
Asi vamwe vangada kuziva vatsvangiraika kuti chii chamuchaita chakasiyana nezvamakamboita nekuti munogona kuwina zvakare sarudzo asi tichiona ZANU-PF ichirambirira pachigaro nerutsigiro rwemauto nemapurisa.
Zvino tasvika panhano yekuti munhu wese muZimbabwe ari kuziva kuti ZANU-PF yapera. Munhu wese muZimbabwe whether muopposition whether mubusiness anozviziva kuti musangano uchakwanisa kutiyamura out of this crisis MDC. But haiti MDC chedu inofanira kuva MDC namamwe mapato navamwe vari mauto muri vese vanhu vanofanira kuziva kuti kuti nyika inoi fambe ichienda mberi agenda yeMDC chete ndeichaita kuti tidi tikwanise kugadzirisa zvakasanganiswa neZANU-PF.
MDCT pane zvairi kuita here kuti inge ichibatana nemamwe mapato kuti vange vachiti munhu mumwe chete akwikwidzana navamugabe.
Kudzidzana tobva pakutaura ka uye kunobva pakuita. Isusu tinobatana mapato maererano nekuti makomishoni emaelections agadzirwa iri munera. But hatizvo chete tichabatana tichienda kutaura vana vezimbabwe even in the opposition vari kubatana vachida kuti vagadzirise zvinhu zvanoita vii. So isusu hatina dambudziko.
Vamwe vatsvangirai vanogona kuti makore gumi nemanomwe vatsvangirai vachiramba vachitungamira ati wandei vadi kumbosiyira mumwe mungati kudii nemashokwani.
Mumwe nomumwe anofunga zvake. Namo anotivatsvangira ngaaramba achitungamira amoto paredesi. Saka toteerera hana. Tinoteererwa ibundiro romutemo reNdisi. Tinoti icho pakupera makore 5 munhu wega wega anofanira kuenda kucongress unozviisa pana vanhu vanhu vomuelekta kana kutotabva kumuelekta ndichangobva kucongress ndichangoelektwa ndobva ndati inini handichadi zvaita sei. However ndotakutaura nyaya yekuti vatsvangirai havadzisira pachidharo vatsvangirai vada kutanga vayambudza vanhu kana zvatazi vatadzira shuri dzavo ndedzekuti ngatitangei tayambuka nekuti hamungatizi macommanders muri muvidhiwo.
Tichitarisawo vatsvangirai pamakore iyaya muchitungamira bato ndezvipi zvamungatiwo apa ndingadai ndakaita zvekuti kana kuti zvatingati zviya mungaregreta kuti dei zvakagadziriswa
musangano 17 years haasi makore mashoma pakufamba rwendo urwu pano paunoonawo kuti apa pangadai pakagadziriswa chokutanga ndechekuti musangano uyu hawaifanira kuti usplite asi nekuda kwepfungwa dzevanhu maindividuals vakaona zvakakodzera kuti vanoda kubuda musa hatisiyani mapolicies kana kuti mastrategies kana kuti maviews ekuti misangano yenyika inofanira kuimba sei. Hapana mutauko wakanyanyisa chetongoti vanhu vanodzoka voitawo mbimbitoka ndoba kutungamira voinendoka ndochinhu chatingangoti pamakore 17 ndochinhu chaifanira kunge tisina kuiti asi zvinoitisa kana kuti musangano saka anenge afunga hake kubva ungamuita sei. So ndingandobudawo chinhu chandingangoti I regret kuti pati yakasvika 2005 and 2014 pasina chikonzero other than kuti kuda kuita leadership.
Vamwewo mubato vatsvangirai vanenge vasina kunyatsofara nekudoma kwamakaita vamudzuri navaichamisa mungajekesa kuti zvakanyatsofamba sei.
Hapana chandinotaura ipapo handina kuita zvinhu zvetsinga dzangu. Izvi zvakabva kubato rinonzi National Council. Paconstitution ndinopuwa masimba ekuti kana zvataurwa nekanzo zvinofanira kunzii. Saka ingangaita zvakataurwa nekanzo.
Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vari parunare muBulawayo. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mutungamiri webato rePeople's Democratic Party Vatendai Biti vanoti vachakwidza kudare nyaya yekuti vasungwa vasaendeswe mudzimba dzavanogara vari vega kana kuti solitary confinement. Vabiti vanoti uku kutyora kodzero dzevasungwa. Mukuzeya nyaya iyi tabata Vabiti.
Jeri rinorwadza. So mujeri unongosina makodzero dzakawanda dzekuti uite zvakawanda zvaunoita uri kunze. Zvino solitary confinement ijeri riri mujeri rekuti unenge wawega usingataure nemumwe munhu. Vakaita mastudies kunyanyanya kuamerica ikoko vanoratidza mastudies aya munhu wese anoitwa musolitary confinement anopedzisira aakupenga. So solitary confinement iri unconstitutional. So tichatoenda kumatare nenyaya dzemaprisonal rights dzatanga tichiita zvamunoziva imi dzakafana nedead penalty including yana Charles Ngovu nana Dolosi.
Asika vamwe vanoti ko kana munhu upenyu hwake huri munjodzi mujeri Vabiti kana kuti achityirwa kuti anogona kuurayiwa nevamwe wake kana kuti akaita musikanzwa vomuendesa musolitary confinement panenge paine chakaipa here ipapo?
Zvinhu zvatinoona mabhaisikopo maprisoners edu zvakafana nemuno muZimbabwe hatina ati mungati mahardcore criminal aya yatinoona pamatv ekuti vamwe vasungwa vangada kunzi vamuuraye kana kuti iye angada kukomita suicide. Uyezve kana zviri izvozvo ka munhu anongotransfeiwa oenda kune rimwe jeri hazvisi zvinonetsa izvi. Ende kana munhu auda kutozviuraya ka imizi akutorwara pfungwa ka saka anoenda kuhospital kwainorapa pfungwa anoenda kumafacilities anorapa pfungwa. So ngatirege kudzvanyirira maprisoners. Maprisoners ane kodzero dzavo sezvakambotyorwa najustice guard mugore ra1993 mune imwe kesi muprisoner haluze marights ake ari mubumbiro nemutemo simply because apinda muchikurubi kana kuti mukami prison.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mutungamiri wePDP vatenda ibiti vari parunare muHarare. Munyaya dzatinotarisa nyaya dzezveupfumi, mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti hurumende inofanira kuvandudza mashandiro ari kuita makambani ari pasi payo kana kuti maparastatals. Izvi zvinotevera mashoko ehurumende yekuti makambani aya ave nechikwereti chinopfuura mabhiriyoni maviri. Ngatinzwe hurukuro yataita naDr. Kanyenze.
Atabvira kare tichingotaura tanzwa nokutaura pasina zvinoitwa. Kana hurumende yakatanga kare kutaura 1991 kana muchayeuka chirongwa cheESAP structural adjustment changa chakataura kuti tichada kuti tigadzirise mabazi ehurumende anyatsofambisa basa rawo zvakanaka. Asi pari zvino takutoona kuti mabazi mazhinji ehurumende haasi kugona kana kubhadhara vashandi vavo, havasi kugona kana kufambisa mabasa avo zvakati twasa twasa. Pangu ane udyire wokuti vanhu vari kungoshandisa mabazi aya kuti vakoromore hurumende, vadye mari dzehurumende pasina chiri kudyarwa. Saka naizvozvo hazvisi kushamisa kuti nokuti hapana zvataita makore aya ese, kana muchayeuka makore mairi apfuura vachinamasa chaivo vakataura kuti vane maparasetal gumi, mabazi iwayo amataura gumi avanga vachida kuti vabatsire anga achiita zvinhu zvavo zvakanaka, amhanyise mabasa avo mune zvinodiwa nemisika yeupfumi hwenyika. Asi pari zvino hapana zviri kumboitwa, vari kungoramba vachingonyura mabazi iwayo.
Pangagadziriswe sei nechimbi chimbi kana kuti zvatononoka hazvo?
Chokutanga zvanonoka, asi hapana chinonzi chanonoka hachichagoni kugadzirika. Zvinhu zvinongogadzirika kana zvanonoka. Takazvitaura tabva nguva yakareba tichibatsirana nehurumende tichiedza kuti kupa mazano. Takatombotumira vebazi rinoona nemapazi iwayo ehurumende kusouth africa nekuzambia kuti vandoone kuti zvinoitwa sei. Tikaedza kunza vashandirwi, nekuti kana uda kugadzirisa zvinhu izvi mune vanhu vatorimo mumabasa umu vashandirwi vachabatwa nezvaunoita. Saka vanofanira kunge vachiziva kuti chii chiri kuitika, vachibatsirawo kupawo mapfungwa dzavo kuti bazi ravo ravanoshandira rinofanira kugadziriswa zvakadii. Nokuti dambudziko ratinaro nguva dzose nderokuti vari kumusoro uko vanouya nezvirongwa zvavo zvinobata vanhu vari pasi, asiwo vachichengetedza mabasa avo.
Mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotaura nevari kumaruwa, nhasi tiri kumakonde kumashonaland west, uko tiri kutaura nemumiriri wenzvimbo iyi mudare reparamende vakindness Paradza.
Kumakonde pari zvino tiri kuita zvinhu zvakawandisa. Tiri kuvaka kliniki panonzi Pakanyaga muwadhi 8. Tiri kuvakazve block revana vadiki vekufundira muwadhi 19. Tozoenda kuwadhi 14, tiri kuvakazve imwe kliniki ikoko panonzi pachifuwamiti. Tozobva ipapo tiri kuenda panonzi pahombwe, tiri kuvaka inonzi mothers shelter ipapo. Tozobva ipapo tiri kugadzira mabridge, bridge rekuna Sosuje kuwadhi rinobatanidza wadhi 16 newadhi 17. Tiri kugadzira bridge rakanga ratorwa, tiri kutorivaka izvozvi bridge racho. Tiri kubatsirwa nevanhu vekuTDF nevanhu vekukanduru. Tabva ipapo tiri kugadzirazve rimwe bhiriji kuwadhi 18 rakatorwa nemvura, tiri kugadzira nevanhu ikoko. Tiri kuisa futi zvibhorani kuzvikoro kuwadhi 18. Takaisa chibhorani panonzi Pakangurunguru. Tabva ipapo tikaisa zvibhorani zvatakavhura musi uno pachijaka kuwadhi 19 pachikoro chechijaka. Tikabva ipapo tikaenda pachiwiki chikoro chechiwiki tine bhoho futi ratakaisa ipapo. Tabva ipapo svondo rinouya tiri kuenda kuwadhi 17 kunonzi Kukenzamba. Tiri kunogadzira dhamu ikoko Kukenzamba, madhamu vairi rinonzi Kenzamba dhamu nedhamu rekwaChoto. Saka tiri kuita zvakawandisa migwagwa iye zvino zvemakonde yava kumhanya. Vari kundiudza vanobhazi kuti aiwa MP muri kugona Vamwe vaganda vasinga vanenge vasingaende kumusha vakuenda kumusha vachifara vari kundifonera kuti MP migwagwa yanaka tikuenda kumusha uko. Saka ndozvatiri kuita kumakonde. Iye zvino sondo rakapera. Tanga tine mutambo mukuru wenhabvu nevadzimadzimai pakanyaga. Tikaisa mari ipapo takaungana makonde ese ipapo ende chibage iye zvino. Chiri kuenda chechembere chibage chiri kuenda nguva nenguva chefood for work chiri kuenda vanhu vari kutama mabasa akasiyana siyana vachipuwa chibage saka chiri kuenda iye zvino kutanga svondo rinouya iro tinenge takuendesa futi mbeu yedonje nembeu yechibage nemafetiraiza nemishonga icho nekuti gore rino purezidendi rakati tinoda kuona kuti munhu wese arima.
Tiri kuona kuti muri kuita zvirongwa zvakawanda wanda zvamataura zveku gadzira zvibhorani kuvaka makirinika nezvimwe. Mari yacho muri kuiwana kupi nekuti vamwe vari kutika zvinhu zvinenge zvatiomei munyikawo?
Tiri kuitsvaga-tsvaga. Unotsvaga ka haungangomiri uchiti zvinhu zvaoma. Unotsvaga-tsvaga. Kutsvaga-tsvaga kune shamwari dziri kutipa ini ndine yangowo mari tine zvakawanda. Tiri vabereki kumusha uko vanotibatsirawo nesimba ravo nekuti makirinika apa ivo ndovanoita zvitina ndovanokanya zvitina ndo vanovaka. Isusu basa redu basa rangu ini namai Mpfumira. Tinotsvaga simendi, tinotsvagawo mai Mpfumira akafereta vari shamwari dzavo dzinochida kubatsira tichikubatsirana takadaro. Zvinhu zvakaoma asi tiri kudzama nepatinogona napo kuti zvirerukire vanhu vedu vekumakonde.
Vamwe vanga vachimbochema-chemawo Honorable Paradza kuti dzimwe nguva mune mamwe matunhu muri kuitwa zvematongerwo enyika vamwe vemamwe mapato vachiti vari kusaririra mabasa ebudiriro. Imi muri kuzvifambisa sei?
Dambudziko riri muno muzimbabwe nderekuti vamwe vada kupedza nguva vachifunga zvisina musoro wese vachifunga kuti vamugabe dzingavhinya sei vamugabe dzingavhinya sei. Isu kwavanenge vachidaro isu tinenge tiri bishi tichisevenza kuvanhu tichisevenza kumakore tichienda ivachifunga zvisina musoro wese zvisingaitike vanhu vanenge vachirota vachifamba tingavaita sei. Ndo dambudziko ravanaro vamwe vedu vanopikisa kunyanyanyana MDC nguva dzese vanenge vachifunza kuti toita sei tingavhinya sei zanupiefu pautongi tingapedzera mugabe. Saka ita tine basa razvo vari kufunga izvozvo. Isu tiri kuenda kumusha kune vanhu tichiita maprogiramu ari kufamba iye zvino hurumende kumusha uku ine yainoti food for work program. Zvinhu zviri kufamba vanhu vachisevenza 15 days wopuwa chibage chako.
Mumiririri wemakonde mudare reparamende vaKindness Paradza vari parunare kumakonde kwakare.
Makateerera kunefenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutefenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave. Iko zvino yasvika nguva yekuti tichimboenda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tine hurukuro namuzvare Maud Chifamba, musikana wechidiki akakwanisa iye kuwanikwa achitora iye degree rake reaccounting mazuva apfuura ane makore 18. Tinokuchingamidzai nemufaro pachirongwa chedu muzvare Chifamba.
Aita henyu.
Muzvare Chifamba, mungatitsananguro kuti manga muri kuita zvidzidzo zvipi uye zvekupi?
Ini ndanga ndichiita Bachelor of Accountancy Honors degree by University of Zimbabwe.
Takaona uchikwanisa iwe kupuwa chitupa chako nemutungamiri wenyika President Robert Mugabe uyezve uri musikana wekutanga wechidiki kuti uwane uchipuwa chitupa pamakore aunawo. Une makore mangani uyezve wakanzwa sei?
Ndine makore 18 and ndanga ndakamirira zuva iri kubva kare. Ndakanaka kusvika pandanga 14 years. Ndanga ndisingasviki. Ndakarimirira for 4 years. Ndishanda nesimba. Ndinova zvinhu zvakandifadza. Ndakakwanisa kudadisa. I was proud of myself. ndakwanisa kudadisa hanzvadzi dzangu, ndakwanisa kudadisa nzinza rekwedu, ndakwanisa kudadisa mwana wamai vangu.
Vamwe vangada kuziva kuti ivo muzvare Maud Chifamba ndiani chaizvo, vakadzidza kupi, uyezve zvakafamba sei kuti muzoenda pachikoro cheUniversity of Zimbabwe mune makore mashoma kudaro?
Ndakatanga chikoro muna 2003 kubva kuma resettlement areas pakati pekweko negweru kwanzwandas road. Ndakaita kuti ndange kuoneka kuti ndanga ndaigona kudarika pazviri nomao because ndaiverenga, not kuti ndaigona but ndaiverenga kumba. Ndakapiwa besa regrade 4 mis 3 and ndobva ndakwanisa kuti 100%. Saka 10 minotevera icho ndakakumbirwa kunyora ba exams regrade 5 pananga ndiri grade 3 ndobva ndaita inini number 1 mugrade 5. Saka gore racho ndaraitevera chimbirira kuti ndiende grade 4 ndakabva ndaenda kugrade 6 and ndapedza grade 7 na ndinakwanisa kuwanawo mari yekuenda secondary school. Ndobva ndaverenga ndega 2 years ndakwanisa kupasa form 4 yangu subject. Then after that ndabva ndazoenda kuform 5 form 6 zvakazoita ndikwanise kungendera mberi kwevamwe vangu ne 4 to 5 years.
Zvanga zviri nyore here mukukura? Tiri kuona uchiti wakamboshayiwe mari yekuti uenderere mberi nezvidzidzo. Vabereki vachiri vapenyu here, zvakamira sei?
Baba vangu vakashayika muna 2002 tandatombotanga kuenda kuchikoro. Mai vangu vakazoshayika muna 2011 just 1 month after ndapedza kunyora my exams angu eform 6. Kukura kwangu kunga kutove nyore ndichigara nemaster brothers angu vana wababa wangu vasiri vana wamai vangu, but vaindisapota, vaindisigira pane zvose zvandaida kuita achindiencourage. Penyu wangu usina kumira zvakanaka but kwanga kusiri kuti kuda kwemunhu but ndangangozvarirwawo kuti efamily like that. Saka upenyu hwangu husina kusimira zvakanaka but handinakwanisa kuti zvinhu izvozvo zvindimise. Baba vangu vasati vashayika vaigara vachindiudza kuti the only way yandaikwanisa kuchinja mburi yedu kwanga kuenda kuchikoro. Saka zvinhu zvakagara neni kubva ndiri mudiki, ndaingozviudza chero pana ndisingaende kuchikoro ndaipozviudza kuti kuenda kuchikoro ndo zvinhu zvaikokwanisa chete kuchinja upenyu hwangu neupenyu hwemhuri yangu.
Pane mazwi here aungashingisiwo vamwe vangange vakateerera pari zvino, vasikana vechidiki kana madzimai, panyaya idzodzi dzekuti zvakakosha sei kuti mwanasikana aende kuchikoro?
Ini ndinofunga kuti zvakakosha kuti mwanasikana aende kuchikoro nokuti nikuzinza redu sezvandinotaura kwedu kwachifamba hakuna munhu wakambograduata ndinokutanga kuita degree so paunivhesiti. And dei vakandisiya vachiti ndiri musikana, ndiri munhu wechikadzi, handina zvazvainzi zvandaizovabatsira. Handifunge kuti ndingadai ndakasvika pandiri asi kuti zvakatora ivo kuti vatende vaive nekutenda mandiri kuti ndaikwanisa kuita zvese zvasina zvaikwasangoitwa nevakomana vachona ende ndakakwanisawo kushandawo nesimba. Saka ndinoda kutaura kuvakadzi vadzimai anenge asapotawo kuti kana vakange vasapotawo ngavashandewo nesimba and vasaexpekte kupiwa everything. Honestly pakata nenyaya yongoti chete kuti munhukadzi saka zvisine zvinofanira kuita izvia. Sometimes anofanira kutoitawo strong person kuti nyika haita sekuti uri mukadzi here kana kuti uri woman. Inotarisa competence, inogona here zvauri kuda kuita.
Mukupeta nhaurwa yedu muzvare Chifamba, mawana degree renyu iri, chii chamakuda kuzoita manje?
Ini ndinofunga kuti ndichiri nenguva sezvandambotaura kuti ndine 5 years ahead of my agents angu, ndinofunga kuti ndichiri nenguva yekuti ndikwanise kuita kurealiza potential yangu ndisati ndava nemaresponsibilities mamwe. And saka ndakatotanga kuita masters angu neUniversity of Zimbabwe, masters in accountancy and ndikutarisira futi kuita maarticles. Izvo zvinhu zvandati ndozvimamain goals angu pari zvino.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Maud Chifamba kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Maita basa, muve neusiku wakanaka.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Ndinokutambirai muchirongwa chedu cheupenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anemi muchirongwa ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka rekusangana nemunyarikani wezvekuchengetedzwa kwemiti kana kuti tree ambassador vane vabonde
Avo vakagadzwa negurukota rezvekuchengetedzwa kwezviwanikwa amai opamuchinguri mushure mekunge vaona basa riri kuitwa navabonde rekuchengetedza pamwe nekudyara miti yechivanhu inganzi maindigenous trees. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vabonde.
Makadiko mhuri yeZimbabwe ndokwandikwasainge mukoma dzongakandimire kuri seiko.
Aiwa kuno kutsvene mukoma nevhat chitanga nekuti makorokoto.
Mukoma dzongandinotenda mai Chiguri, wanoa minister we environment wakati gaza kuita sa ambasada wezvemiti kana kuti munyarikani wezvemiti. Zvinhu zvinondifadza chaizvo nekuti wakaona basa randakaita ndinoti zvirokwazvo mai wakasenza kana kuti minista wangu wakasenza kundisarudza kubva mumhuri yese yeZimbabwe kundiita ini ndega munyarikani wezvemiti.
Chii chakatariswa naamai muchinguri kuti vakudomei kuve munyarikani?
Chekutanga mukoma dzonga ndine funge ndichingodhonyeka miti muzvikoro kubhuruwayo uko ndokwandinogara. Saka ndaita basa rekudhonyeka miti muzvikoro, muzvipatara, muhurumende ndichingozviita. Saka kwandakaramba ndichizviita ndakazonzwa foni yaakusvika ichibva kuHarare kuna minista vachiti iwo kana zvichigona ndisvike kuuya kuHarare. Saka ndakazoenda kuHarare musi wa2 June. Kundakasvika kuHarare minista vanoti iwo ndaona basa rauri kuita, saka ndaona zvakakodzera kuti ndikugadze kuita saambasada wezvezviwanikwa zvemuno muZimbabwe.
Zvii chaizvo zvamunee muchiita saambasada kana kuti semunyarikani wezvemiti?
Munoziva ane basa rake ane basa rake. Ndine basa rekuchengeta miti mukomadzonga. Miti yedu yapedza. Chapedza miti yedu chekutanga tine varimi vefodya. Tinotenda zvikuru shuwa vari kurima fodya inopinza mari muZimbabwe. Chechipiri ndechekuti mishonga chaiyo inorapisa vanhu chimwe chacho huni chaidzo dzinoita mabasa akasiyana siyana. Saka takaona kuti miti materera iri kuita dai zvanga zvichikwanisika tichireplace miti yoyo nekuwanda kuri kuita vanhu mumadhorobha. Tikupedza miti newedzisvondo mukoma dzonga ini ndiri mposto ndipo ndiri panapa. Patinoenda kumasowe mukoma dzonga tinenge tichitema huri dziya tira ratiri pazvimbe rekunamata harina kushata rakanaka asi chinokuwara muti mukoma dzonga. Saka ndofunga ndobasa guru rondirikita rekudzidzisa vanhu kuti ngatichisimei miti yatinenge tagota, ngatichisimei miti yatinenge tagadzira. Zvese zvatinenge tangoita zvese ngazvichidzoserwe panzvimbo pazvo.
Miti ipi yechivanhu yamunonyanyoshanda nayo yamuri kunyanyodyara?
Miti yatinonyanya kudya tinosima misasa, mibhaubhau, hatinosima miti yese, mitondo, mibhamaropa, yese muti wese unongosima minyii, miunze, wese unongonzi muti wese uri muti wechivanhu wese, tiri kuusima kuti tiudzosere panzvimbo pawo.
Veruzhinji vari kutambira sei basa ramuri kuita iri, pamwewo nekugadzwa kwamakaitwa kuita ambasada?
Mukoma dzonga mhuri yeZimbabwe yakafara zvikuru ende dai vanhu vane mukana wekuonana naminista handizivi kuti waimiitira chini. Chaitika chiitiko chekutanga nogadzirikwa saambasada achimiririra miti.
Imi makadzidzawo kupi iro basa rekudyara nekuchengetedza miti iri?
Mukoma dzonga izvi zvinhu ndezvamwari. Ini ndiri mupostora handina kana kumboenda kuchikoro. Chandakaita ndechekuti ndakasarudzwa nechechi kuenda kunyika inonzi Ethiopia. Ndasvikako ndaifamba nezvekunamata ndikazobva muEthiopia tikapinda muKenya umo kune sangano reibiriri ikoko. Saka ndakasvika ndikaona vachizviita zvinhu izvozvi. Kune munhu anga ariko anonzi Mr. Kim pari zvino sowo wakashaita hawo. Ndiye munhu aindichengeta pananga ndiri muKenya. Saka ndiye akandidzidzisa kuti ukachizvinhu ukandozviita munyika yeZimbabwe unoraramisa mhuri.
Aiwa maita basa zvikuru mukoma nevhu.
Aiwa tinotenda mukoma dzonga muve nenguva yakanaka.
Manga makateerera kune munyarikani wezvekuchengetedzwa kwemiti kana kuti tree ambassador vaNevabonde muchirongwa chenyu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu. Chirongwa ichi munochipiwa neni wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Ndokusiyai mina Blessing Zulu.
Tinotenda Jonga sezvo nguva yedu yapera regaitarise musoro inawo zvakare. Mutungamiri weMDCT vamoge nditsvangirai votungamira bato ravo mukupemberera makore 10 nemanomwe raumbwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokonika nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu, Dr. Emina Chris Gande munhau dzechindevere.